Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro ye na uzedu za nasi muvurombudzi 27-2017. Mutungamiri we MDC Morgan Tsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende yemubatanidzwa vachiti chinangwa chavo ndechekupinda musarudzo dzinenge dzakachena gore rinouya. Mauto oramba ari mumigwagwa achishanda nemapurisa kunyange hazvo hurumende iri kubvuma kuti zvinhu zvagadzikana munyika. Vanopikisa votaura pamusoro pekutara zuva rakaberekwa vaMugabe sezororo iri pamutemo. Nengo yezano PF vakudzai chipanga vanonyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Vaive gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva dzeuori. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa chirongwa cheOperation Restore Order. Icho hurumende inoti mauto acharamba ari mumigwagwa achibatsirana nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakangwana kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.